manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 13/2017
makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mary Jonga inotyisa inoitika kumbare nekuHighfield mukupera kwesvondo.
Kukakavadzana kunoitika kumasvingo pamusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwebhiri remutemo wekuregererana munyika.
Kanzuru yeHarare yoenderera mberi ichibata zvinhu zvevanhu vane zvikwerete kukanzuru iyi izvo zvasiya pava nemakakatanwa pakati pameya nemunyori weguta reHarare.
Mureza weZimbabwe wosimudzwa kumusangano weUnited Nations Commission on the Status of Women uri kuitirwa muNew York.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anotire Zimbabwe Peace Project kana kuti ZPP ne Zimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights ari kushoropodza zvikuru Mhiri Jonga ine chekuita nezvematongerwo enyika yakaitika mumisha yembare neHighfield pakati penhengo dzezano PF neMDCT mukupera kwesvondo. Mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vanoti zvinokatyamadza kuti Mhiri Jonga yakadai inoitika parufu panotarisirwa kuti vanhu vanenge vachiremekedza mufi. Izvo zvinotevera kurwiswa kwevanhu vaive parufu rwevamwe amai vakashaya musha wembare ava vane mwana wavo anove nhengo yeMDCT. Vechidiki veZano PF vanonzi vakaenda parufu apa vakatanga kurwisa vanhu vachipwanya midziyo inosanganisira mafafitera edzimba. Vechidiki veZano PF mumusha weHighfield vanonziwo nemugovera vakare vakarwisa nhengo dzeMDCT dzaipinda mudzimba dzichitsvaga rutsigiro. Magwaro aburitswa nemasangano maviri aya anoti anoshushikana zvikuru nezviitiko izvi uye anokurudzira kuti hurumende ikoshese bumbiro remitemo iro rinonzi rinoti kodzero dzevanhu hadzifanirwe kumbunyikidzwa. Studio 7 yakundikanwa kunzwa divi reZano PF kanawo mapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita namuzvare Mukoko.
Tiri kunyanyonyinyita hanzvadzi nenyaya yekuti zvikuru sei kana vanhu vakaungana parufu, vanhu vakaungana nekutambudzika. Hationi chikonzero chekuti vamwe vauye kuzokonzera Mhiri Jonga nechekuita nezvematongerwo enyika. Munyika yeZimbabwe zvizvarwa zvese zvine kodzero yekufamba nemapato avanonzwa vachida kufamba nawo. Hapana umwe munhu anofanira kudzisa umwe. Chiri kunyanyoita kuti tinyanyoshuguyita zvekare ndezvekuti mitemo iripo yakanyatsomira zvakanaka kuti pane vanhu vanofanira kunge vachichengetedza runyararo. Asi tichiona vanhu ava vachitadza kuzochengetedza runyararo zvinotiti netsei. Zvikuru sei takatarisana nekupinda musarudzo ya2018 mugore rinouya.
Chii changunofunga kuti chiri kutadzisa kuti vane kodzero yekushandisa mutemo vange vachingomisa nyaya yeMhiri Jonga iyi pane kuti murambe muchichema zuva nezuva?
Dambudziko riripo nderekuti vanopara mhosva idzi kazhinji vanozikanwa nemazita uyezve vachengetedzi verunyararo vanenge vakaudzwa nezvevanhu ava. Asi dambudziko riripo nderekuti pane dzimwe nyaya dzeve dzinenge dzinoita kakuti zvarikei kune nyaya dzinobata vane kune rumwe rutivi dzeve dzinobva dzanyaya kuvhurika. isusu Zimbabwe Peace Project kuti kana paine mutemo ngaushandiswe zvakakodzera zvinoenzana pasina kutarisa urefu kana udzvagu hwemunhu.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitika munguva yesarudzo kana nyaya yemhirizhonga iyi isina kugadziriswa?
Dambudziko iroro tikonoti rikaramba riripo richienderera mberi kuna 2018 zvichatishoresa senyika, nekuti takatarisa zviripo zvakatarisirwa muna 2018 racho, pane zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vakakavadzana zvinogona kuita kuti mhirizhonga iwande.
Avanga vari mukuru weZPP Muzvari Justina Mukoko vari parunhare muHarare neStudio 7.
America inoti hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemapurisa, vasori nemauto iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu munyika. Izvi zviri mugwaro richangoburitswa nebazi reState Department rinoongorora nyaya dzekodzero dzevanhu rinonzi State Department Human Rights Report 2016. Gwaro iri rinodorongodza nyaya dzekodzero dzevanhu uye uori hunonzi hunenge huchiitika munyika dzakasiyana-siyana pasi rose. MuZimbabwe zvinonzi nyaya yekuita vanhu kafira mberi ichiri kuitwa kunyange hazvo uku kuri kutyora bumbiro remitemo nekodzero dzevanhu.
Semuenzaniso, mapurisa muHarare anonzi akapfuura nekuuraya vapasimuwo mazariro kumba kwavo vachifungidzirwa kuti vainge vabana rembozha. Mapurisa anonzi anawo zvaari kuita mukutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vave nemakore maviri vapambwa ndokutsakatika. Hurumende inonzi haisi kuongororawo mhosva dzekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi uye musarudzo dzose dzapfuura. Kupambwa kwevanhu kusanganisira vanoita zvemitambo vaSilvanos Mujova kunonzi kuri kuendererawo mberi.
Mapurisa, mauto nevasori avo vanonzi vari pasi pehofisi yemutungamiri wenyika vari kutyorawo kodzero dzevanhu asi vasina zvavanoitwa. Masangano aya ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanopikisa kunyange hazvo vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo pane dzimwe nguva. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe uye munyori webazi ravo vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanonziwo vanotaura mashoko ekutyisidzira vatori venhau. Nyaya yeuori inonzi yatekesherawo uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vari kushorwawo nekuburitsa muusungwa muHarare vamwe vana muzvina bhizimisi vaviri gore rapera vachishandisa masimba avo mbune kwete mutemo wenyika. Asi vaimbova gurukota uye vari nhengo yepolitbureau yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vati gwaro iri harisi kutaura chokwadi panyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe vachiti hapana vanorambidzwa kuratidzira murunyararo.
Mutemo wePosa unoti kana uchida kuita demo unofanira kutanga waaplaya kumapurisa opo wamvuu. Hurumende yeZimbabwe haimborambidzi vanhu kuita mademonstrations kana kusungira vanhu kuti maitire mademonstrations, asi vanoramba kutevedzera mitemo vanofanira kusunga.
Ko, nyaya dzekuti vanhu vakaita savaitaidzamara vakanzi vatsvagwa vasati vawanikwa uye mapurisa ari kunzi haana zvaari kuita zvakati tsvikiti kuti varatidze kuti vari kuda kuwana kuti akaendepi?
Kune mutemo unonzi Missing Persons Act wakatoisirwa izvozvo kuti kuna vamwe vanhu vari kunotosheka munyika vachekwa zvachose zvakutozodhikirawa kunzi itofungwa kuti akafa. Mutemo wangogara uripo zvagara zvichingoitika kuti vamwe vanhu vanogona kungotsakatika vakashayikwa, asi hazviri kuti vasakatiswa namapurisa. Kana kuita munhu ana ashayika senyaya dzamara, mapurisa akadaidzira nomaredhiyo nepadu kuti kana ane umbowo hwokuti akamuona ari paari gave nhumbowo hwacho vagomubudisa pachena kuti ari kupi. Hapana ati akwanisa kuuya nhumbowo hwokuti dzamara ari kupi. Saka hamungapi mhosva iyi kumapurisa kuti havasi maprofita.
Mumajeri muri kunziwo hamuna kumira zvakanaka umu vamangwana muchinzi hamukwanise kuti munge muchigara vanhu?
Majeri edu shuwa anoda kuti avandudzwe kuti vanhu vavane kodzero dzakakwana, asi America yakaitanga yabvisa masanctions hurumende ikuwana mari yokuti majeri akugadzirwa zvakanaka.
Asi ka nyaya yemasanctions yacho iyoyo ndo iri kunzika munofanira kutanga magadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu dzinonzi dziri kutyorwa idzi.
Masanctions ndi anotokonzeresa kuti vanhu vasagara zvakanaka. Chinhu chiyanyouraya vanhu ikonomi kudarika marights samunotaurai. Ukashaya chikafu munhu anofa. Saka handizivi kuti munoda marights okumacha uku musingati here kana kuti totanga madya mugozonomacha.
Nhengo yepolitbureau yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunhare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga avo vanoti Zimbabwe iri kuchikora kodzero dzevanhu.
Hongu bazi department riri kutaura zviri pachena zvinozivikanwa nemunhu wese anogara mukati meZimbabwe kuti nyaya dzekodzero hadzisi pamusoro-soro pechirongwa chehurumende. Kodzero dzese zvadzo dzingava kodzero dzevanhu pamagariro avo, kodzero dzekuti vanhu vasakunyikidzwe nekusungwa nekudii, zvakarewo kodzero dzekuti munhu wese awane chikafu chakaringana, kuwana mvura yakaringana neutano hwakaringana. Tinoziva kuti vana chiremba masvondo mashomapfuura vanga vachiratidzira vachirama mabasa kuti vaonewo upenyu huri nani, asi hurumende haina kunyaya yekuremekedza izvozvo. Saka ndinobvumirana chaizvo nenyaya yataurwa State Department dzekuAmerica kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dzichiri kure chaiko.
Asi vamwe veZANU-PF vari kuti chiri kunyanyoita kuti zvinhu zviome munyika inyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti zvikabviswa nyaya dzekodzero dzevanhu dzinenge dzoremekedzwa zviri nani.
Dambudziko guru ndiroro rekuti vamwe vari muZANU-PF vamwe vanoda kuhwanda nemunwe, havadi kutaurira nechokwadi. Ndo zvauraya nyika izvozvo, zvekuti vanhu havadi kutaurira nechokwadi. Vakaudzwa chokwadi vanotsvaka mumwe wokuhwanda naye kana kuda kutsvaka wekupomera mhosva. Zvinhu zviri pachena. Iko zvino vanhu vazhinji vakamhanya kutora-tora minda nemapurazi, asi hakuna chiri kubuda kuminda iko. Vanhu vari kufa nenzara, nyika haina chikafu. Asi pedzezvo votsvaka kuti gato ndiani angapomerwa mhosva yacho. Iko zvino itaidzamara akashayika musi wa 9 March 2015, haazi kana kuti ari kupi. Ihurumende yedu inofanira kuti inge itsanangurwa nekuti ine mapurisa nemauto, asi vanoda kutsvaka wekupomera chete. Ndodambudziko. Vanhu ngatidzidzei kugamuchira chokwadi. Totaurirana kuti dambudziko riri patogadzisa nyika yedu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Hurumende yakamirirwa negurukota rinoona nezvemadzimai, nhengo dzedare reparamende, masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana nevamwewo vari muNew York kumusangano weUnited Nations wekuzeya zviri kutarisana nevanhukadzi. Nhasi Zimbabwe ichange ichitura zvinyorwa zvebasa rakabatwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira mukurwisa dambudziko rekupambwa kwevanhukadzi vanenge vaenda kunoshanda kunze kwenyika dzakaita seKuwait. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai, amai Monica Mutsvangwa, vanoti vari kufara kuti vachawana mukana wekutaura nezvemabasa akaitwa nenyika mukurwisa dambudziko rehuman trafficking nhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica chiri kumusangano uyu, amai Lucy Ndongwe Chikowero, vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti hurumende inofanirwa kugara pasi yopangana nemasangano akazvimirira oga ari kubata basa rekurwisa dambudziko rehuman trafficking.
Inini ndinofunga kuti dai zvaibvira taitaura nemudzi wedambudziko iri kuti zviri kumbonyatsofamba sei, totsvaga masolutions. Nekuti tikasaadresa mudzi wacho, zvinhu izvi zvinogona kuramba zvichiitika. Nekuti sekuziva kwedu, vasikana pavakanga vachipambwa vachienda kunana Kuwait, vamwe vacho vakazosvika panguva yekuti vakanga vave kuitwa nhapwa dzekubatwa chibharo nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndinofunga kuti tichava nekune hurukuro nyaya iyoyi yekuti chakonzera kuti musoro uteme chiito kuzvigadzirisa sei, uye tochengetedza vanasikana vedu sei mumatambudziko akaita sei ikoko enyaya dzekupambwa. Ndichivimba zvakare kuti muhurukuro iyoyi tichanga tichiwanawo mazano kubva kune vamwe vachange vachibatirana nesu pamusangano iwoyu.
Tinoona hurumende ichange yakamirirwa kumusangano uyu negurukota rezvemadzimai uyezve kune masangano akazvimirira ega. Imi pane zvamuchataura here makanyanyotarisana nehurumende semadzimai uyezve zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara imomuno muAmerica?
Ticharamba tichisimudzira zvakanyanya inzwi redu kuti aiwa ngatigadzirise izvi kukonzera kuti vana vedu vaende kunopotera kunyika dzevamwe vozopedzisira vopindana nematambudziko senge takaona pavasikana vakaenda kuKuwait. Tichange tichikurudzira zvakare civic organizations kuti dai zvaibvira hurumende yedu yatiteererawo kuitira kuti tigadzirise dambudziko iri, nekuti tikaita maonera pamwe dzimwe nguva solution tinokwakasika taiwana kuti gadzirise matambudziko akatarisana nenyika yedu.
Takaona nezuro nemusi wemugovera kwanga kune musangano wevechidiki ikoko kuNew York. Chimbotitsana ngurai kuti musangano yakadai yakakosha sei.
Takatarisa musangano iwoyo vasikana vedu vekuRosaria Memorial Trust vakakwanisa kusangana nemakurukota makuru anomirira madzimai. Saka vakaona kuti semadzimai tinotogona kukwira kusvika kumusoro-soro. Saka mikana yakanaka uye zvikuru dai taikwanisa kuizarurira. Vasikana vakawanda chaizvo kuZimbabwe zvinokwanisa kuchinja mafungiro avo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kumusangano weUnited Nations, amai Lucy Ndongwe Chikowero vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuNew York.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vashandi vesangano reUnited Nations vaviri vari kushayikwa muDemocratic Republic of Congo. Vaviri ava vaive pachikwata cheUnited Nations chiri muDRC kana kuti MONUSCO. Mutauriri weUnited Nations anoti vaviri ava vakashayikwa pamwe chete. Ndinodzokera zvakare, mutauriri weUnited Nations anoti vaviri vevari kushayikwa ava vamwe vechikwata chenyanzvi vari musangano reUnited Nations. Sangano renhau reReuters rinoti vakuru vehurumende yeDRC vanoti vaviri ava vakapambwa.
Kutengeswa kwemishonga yekuwedzera havi yekuita zvepabonde kuri kudzika midzi muHarare nemamwe maguta, izvo zvinogona kuisa upenyu hwevanhurume vakawanda munjodzi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vanofanirwa kunwa mishonga ine ukasha hwakatarwa nana chiremba. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mishonga iyi inotengeswa kunyanya panguva dzezuva rovira mumugwagwa emuHarare, pamisika, nzvimbo dzinogerwa pfudzi, nzvimbo dzinotandarirwa, pamwe nezvimwe zvezvitoro zvinotengesa mishonga. Mishonga iyi inosanganisira inomwiwa, yemajekiseni, yekuzora, pamwe nemapiritsi. Mishonga yakanyanya kuwanda inosanganisira Congo Dust, Mukwapura, Weti Yegudo, Blue Diamond, Chinese Brush, Stamina neimwewo. Vainocent Mutopo vane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa. Vamutopo ndemumwe wavanotengesa mishonga yepabonde muHarare. Vamutopo vanoti vakakurira mumhuri yaiitwa zvemishonga kwamurehwa uye vanoti vanotsvaka mishonga ina sekuru vavo. Vamutopo vanoti vari kuraramiswa nekutengesa mishonga yepabonde neimwewo mishonga.
Pamishonga yatinetinayo panapo pane mukwapura newesiki. Siki yese ndofunga iripo inotoita kuti zvinhu zvaiyo zvipfambe zvakanaka. Anenge ane siki tinobva tangomurapa ichipera. Kwoita uyo ndo engine cleaner uri mu5 liter. Then wepabonde pane weti yegudo nemukwapura. Zvinosiyana kuti yepabonde inoita madhola, yesiki inenge ichiita $3.
Vamutopa vanoti pamishonga yavanotengesa vanotoudza vanhu zvipimo zvavanofanirwa kushandisa. Mumwe wavanotengesa mapiritsi epabonde awa akada kungozivikanwa nezita rekuti vabrashumba. Vabrashumba vanoti vanotengesa mapiritsi anomwiwa nevarume uye vanoti varume vazhinji vanotovatsvaka vachida mapiritsi epabonde aya.
Ndina akatosiyana-siyana, pane mawild horse, pane masilver bullet, mablue diamonds. Vanhu vanotoya chinitsvaka, ndatone maregular customers but ndinoita ndichitarisa. Saka ndikaona kuti munhu uyu ndamujaira ndomutengesera but wandini ndisingazivi ndotomudza kuti ndiite izvozvo nenyaya yekuti zvinosungisa. Saka nyaya iripo ihombe ndeyekuti vazhinji vanenge vachitengawo nenyaya yekuti vanenge vachichema nyaya dzekuti pabondo havasi kupefoma.
Mumwe mugari wemuHarare anoshandisa mishonga nemapiritsi aya asina kuda kudomwa nezita anoti mishonga iyi inomushandira zvikuru.
Ndatove nemakore mashanu tichishandisa mishonga iyi. Ini ndotoona kutoti zvinotondibatsira kunyanya pasimba. Isusu tasamo nezvandiri, simba rakutata tichitoita shoma. Takatipedza makore esaya akawanda, saka kuti tirambe tichinzwa kuti tiri varume zvidozvo zvatinoshandisa kuti tinzwe kuti tiri varume.
Studio 7 yataurawo nemumwe mudzimai akada kuzikanwa nezita rekuti Sera. Sera anoti murume wake uyu akambooma mutezo anotomwa mapiritsi aya kuti vaite zvebonde. Sera anoti dzimwe nguva ndiye anotonotengera murume wake mapiritsi aya.
Murume wangu akaoma mutezo kubva ipapo ningo dzemiri wake dzanga dzisingachashande zvakanaka. Asi nokuda kwemapiritsi waya akauya anoita kuti ropa remhanye mhanye kuti kuvanhukadzi nevanhurume. Akabatsirika zvikuru because ndinoona kuti pese paanonwa one of the tablets zvinhu zvinotochinja.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Masitara, vanoti pane zvirwere zvakaita seshuga neBP zvinokonzera kuti varume vashaye simba pabonde. VaMasitara vanoti mishonga nemapiritsi aya hazvifanirwi kumuwa nevanhu vasina kuona vana chiremba.
Masetsenhenza akushandiswa tiona kuti akawanda muchiona kuti anowanza anzi vhukavhuka, but echirungu kunana sildenafil, tadalafil, nana auto, nana congo dust. Mapiritsi akagadzirwa kushandiswa nevanhu vanenge vane dambudziko repabonde. Saka asi mapiritsi anenge achifanira kungoshandiswa nje, unofanira kumashandisa mushure mekunge waona chiremba.
Asi anotaura akamirira Medicine Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vati vari kuedza nepesi pavanogona napo kudzidzisa veruzhinji kuti vasanwa mishonga iyi yavanenge vasina kunyorerwa nanachiremba. Rimwe gwaro rakabudiswa neZimbabwe National Council for the Welfare of Children richishanda neZimbabwe AIDS Prevention and Support Organization Progression Zimbabwe pamwe neNational Employment Council for the Transport Operating Industry rinotiwo varume vazhinji vanotyaira marori vari kumwa mishonga yepabonde iyi. Gwaro iri rinoti rakaona kuti varume ava vanomwa mishonga iyi zvinozoita kuti vasangane nevakadzi vakawanda, izvo zvinozowedzerawo kupararira kweHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Pamboita kutaudzana kukuru apo nengo yezanu PF inomirira Goke nembudziya vaJustice Mayor vadyajena vatosvurana nevanhu apo vasvika panzvimbo yanga ichitirwa namusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mutemo wekomisheni yerunyararo nekuregererana. Gandri Maramba anotiudza zvaitika.
VaWajazena vasvika pamusangano uyu vaine mota yanga ine zvinyorwa zvezanu PF uye ine mufananidzo wemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvaita kuti vagari vemumasvingo vapopote vachiti vaWajazena vari kutyora mutemo weparamende unorambidza nhengo dzeparamende kupfeka zvipfeko zvebato ravo kana vachiita basa rekutsvaka pfungwa dzevanhu. VaWajazena avo vanga varivo sachigaro wekomiti yezvemutemo vashoropodzwa nevazhinji vachiti vanga vachida kukonzeresa nyonganyonga uye kutyidzira vanhu vanga vaiozotaura nezvebhiri iri. Mumwe wevanhu vasina kufara nezvaitika izvi ndiamai Sungano Zvarebwana Ashe.
Isu tichiuya pano tabuya kuzoitaura nenyaya yekupodzana kwamaronda. Saka izvi zvavaita zvekutoya nemota yavo ichitaridza rupau rwepati yavo tagumbuka nazvo hazvifadzi, nokuti pamwe pati iyoyo yakatokonzeresa. Saka umwe munhu pano victim ichitozviona hana yake inotorova. Saka zvinhu zvakaipa zvatisingatarisiri zvachose. Munhu wechidiki vanofanira kukura vane culture of unity, culture of peace, vasingaprovoki. Zvavaita izvi ndokunonzi kuprovoka, hatifari nazvo zvachose uye hatizvitarisiri. Dai zvaibitobvira vaitoisiya zvavo pano vomboenda kwavanoenda vapedza vozoitora voenda kumba kwavo, kwete kuramba vachafamba naye pabasa ravari kuita rehurumende. Mukatarisa even pavanga vachizvizivisa mukati atinoti maintroduction, hapana vambotaura pati yake kwaanobva. Vanga vachingotaura chete kuti ini ndiri senator, ini ndiri MP zvega. Isu tisachingozoziva kana uchiziva zita wakamborinzwa kuti ndewokwachakati, asi ivo vazama kumendena mukati umo kuratidza kuti zvavaita izvi hazvitenderwi. Dai zvaibvira vaitombopanichiwa nokuda kwenyaya iyoyo.
Mumwe mugari wekumucheke vaGodfrey Kurawo nevati izvi zvaitika apo bhiri iri rine nyaya dzakaoma dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika uye ikatora upenyu hwevanhu vakawanda.
Vanhu vemasvinga vana kufara zvikuru nemhaka yeye zvakaitwa navaDyajena zvokuti vaya nemota ina Grace Mugabe yakanyorwa zvanu PF Youth League. Totadza zvekuti mamembers of public vaya vasinopfekawo marigalia, but zvavaita nhasi zvaratidza kuti havana kurongeka as the chairperson wecommittee yauya nhasi kumasvingo.
imwe nenge yekomiti iyi muzvare Jesi Majome vashorawo sadyaro wavo vachiti aita zvinhu zvakashata zvisiri pamutemo.
Munhu aita chairperson toshamiswa ane motikari yake yakanyorwa ZANUPF Youth League nepicture yemutungamiri weWomen's League yeZANUPF. Hazvibvumizi nekuti isusu semamembers of parliament ati marules anototi kana tichikokera mameeting aya tinorambidza veruzhinji kuti vauye vakapfeka zvinhu zvemapato avo, asi kana munhu ari kuya kuzocheya akuita izvozvo hazviiti zvakanaka. Zvinoda kuti tizvibate isusu semamembers of parliament, titeedzere mutemo watinotaridzira kuti veruzhinji vasunungukwewo.
Vawadye jena varamba kutaura nezvemotokari yavo vakangoti musangano waita zvakanaka. Vanhu vazhinji vashoropodza bhiri iri rakaitwa patswa mushure mekuramba gore rapfuura vachiti rangodzoka rakadaro risina kubviswa zvavakaramba. Vataura nhasi vati gurukota rezvemutemo riri kupiwa masimba akawandisa ekupindira mukutongwa kwenyaya dzemhirizhonga kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika. Veruzhinji vanoti bhiri iri rinofanira kuvandudzwa kuitirwa kuti nyaya dzemhirizhonga dzakaitwa uye kubvutirwa kupfumi kwakaitwa vanopikisa mugore re2008 kugadziriswe kuitira kuti vanhu vagarisane zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chikwata cheCapes United chakaita zvanga zvisingafungirwe apo chakashanya kuDemocratic Republic of Congo uko chakaita mangange 1-1 neTP Mazembe. Ngatinzwe Michael Kariata achitsanangura.
Mangange 1-1 neTP Mazembe. Asia Capes United yakamira pakasimba makundano eCAF Champions League. Chibodzwa chakanwiswa naAbbas Amidu chasiya maGreen Machine aine mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mumutambo wechipiri muNational Sports Stadium Sondorino. Makepekepe ave kungoda kuita mangange e0-0 kana kukunda kuti vakwanise kupinda mumin league stage yeCup Champions League umo mune mari yakawanda. Vateveri vemakepekepe avo vaitevera matambiro echikwata chavo parunhare mbozha dzavo vari kufara zvikuru nezvakaitwa nechikwata chavo kusanganisa muzvare Leslie Marufu avo vanogara ku Warren Park D. Mumwe mutsigiri weMagreen Machine vaIsaac Musekiwa vanoti TP Mazembe inorema kana iri pamba, vachiti ivo kuita mangange ikoko kwava pamukana wekupedzisa basa pamusha pavo.
Tinoziva kuti kuTP Mazembe awe kunorema, saka nezvabuda izvozvo zvitori right, tozongoziva kuti kana tapamba tikakwanisa kupedzisa tinobuda zvakanaka.
TP Mazembe yakatora mukombe weCup Champions League uyu kanokwana kashanu uyezve pari zvino ndiyo ine mukombe weCup Confederation Cup. Asi muzvare Marufu vanoti Mazembe ichachekwa apo iri kushanya kuzotamba muNational Sports Stadium.
TP Mazembe pairi kuuya pano ichiuya muNational Sports Stadium haimiriba haimbobvira yakamiya muground umo munonzi Komba National Sports Stadium haina kana one go boraba sinochekwa.
Mune mumwe mutambo wemuAfrica ngezi Platinum Stars yakanorohwa 2-1 neCD Libolo yekuAngola mushure mekunge chibodzwa chavo chakabva kuna Terence Dukamanja chekuita mangange 2-2 chakarambirwa nemubati wepembe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa nezvemhirizhonga yakaitika kuMbare nekuHighfield.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Mhirizhonga inotyisa inoitika kuMbare nekuHighfield mukupera kwesvondo.
Kukakadzana kunoitika muMasvingo pamusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwebhiri remutemo wekuregererana munyika.
Kanzuru yeHarare yoenderera mberi ichibata zvinhu zvevanhu vane zvikwereti kukanzuru iyi, izvo zvasiya pava nemakakatanwa pakati pameya nemunyori mukuru weguta.
Tava tashuka kumagume chorongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Vateereri nyaya yekanzuru yekunetsana pazvikwereti tichakupai mangwana. Anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu. Toksia mina Chris Gande na Ntungamili Nkomo munhau dzechindebere.